musangano waichika pagati pa President Chamisa na Lambeki wakakosha zvikuru sana kuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya na President Chamisa kuti ayo waka vari kupona kuti vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze pachiita kutaurirana pakati pevakaba maelections neMDC inotungamira naPresident Nelson Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelections. Saka taona kuti President Thabo Mbeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard. Asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kunenge kune karwiyo kamwe chete. Ndichada kuti ndigosanganawo na President Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei. Mukazvicherechedza munoona kuti vakasangana na President Chamisa koma amesvika 3.5 kana kuda kusvika kuna 4 hours yacho chaiko. Saka hurukuro dzavo dzikuru chaidzo dzakaitwa na President Chamisa vakazotorawo maviews anobva kunhengo dzePollard dzinosanganisira vamunangagwa.
Chii zvikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kande zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mumameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakawirirana naPresident Mbeki kuti ndo dzichataurwa ndedzipi dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri ipapo pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetse kana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino. Asi kuti tingadome nyaya imwe chete toda kuti tange tapedza kuwirirana naVambeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
Ndiani akashevedza Vambeki munyika? Chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe?
Aiwa kanya haye muZimbabwe yava kuzikanwa muregion. Tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati zvinotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka. Uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vakuonekwa neregion seregional security threat. Saka izvozvo tofunga kuti zvinhu zvavakunetsa zvikuru sazvinoda kugadziriswa.
Pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here tichiona kuti Vambeki vakambouya munyika 2008-2009 zvikaumba hurumende yemubatanidzwa.
President Nelson Chamisa vari very clear nechirungu vanotaura zviri pachena kuti aiwaka ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti tinge tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU. President Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan. Vanoti vanoda kuti chekutanga chaicho pataurwe nyaya yekugadzirisa kutongwa kwenyika kuitira kuti pese patinoita maelections pashayikwe kuti maelections anenge ava kunzi aiwaka akadiridzirwa panoda kugadziriswa. Ipapo vanoti nyaya iyo haifanirwe kuramba ichiitika nokuti ndo iri kukuvadza ikonomi yedu. Vogoti zve tinoda kuti tigadzise nyaya dzemaindependent bodies yemunyika vanhu vakaita sana ZEC vana Human Rights Commission ava vane vanhu varongoramba vachingodomwa navamunangagwa. Saka ipapo pane problem panoda kuti pagadziriswe ndo zvinodikwa naPresident. Saka zvokuti vanhu vanoda GNU aiwaka asi izvo zvinotaurwa naPresident vanoda kuti paite shandu kumunyika kuitira kuti nyika iende mberi.